akepekepe yarwa zvekare asiko zvino nezepc kariba 10 ndokwedzera pamitambo mishanu yakateverana yavarohwa. Chanyanorwadza ndechekuti makepekepe yarwa nechibodzwa chabva kuna Newman Sianchali oyo vakadzinga. Pamusoro pezvo Darlington Dodo oyo vakadzinga zvekare ndiye ave mumwe wevararidzi veZPC Kariba. Ezvi zvauya zvekare mushure mekunge svondo rapera mhuri yechikwata ichi yakaita musangano wekuedza kupedza matambudziko ekuramba Caps ichingorohwa rohwa. Asi musangano uyu uri kuratidza kuti hauna chawakabura. Kurohwa uku kwasiya Caps United yadzikira pasi kusvika pachinzvimbo chegumi nenhatu, ZPC Kariba ichikwira kuenda pachinzvimbo chegumi nembiri. Caps United yave pazvikwata zvina zvatarisana nekuenda kudivision 1. Makepekepe ichine mapoints gumi nemanomwe kubva mumitambo gumi nemisere, mapoints makumi maviri nerimwe chete pasi pechicken in iyo iri kutungamira guungano iri. Chicken in iyo ine mapoints makumi matatu nemasere yakasimbisa utungamiri hwayo nekudambura Tenax 4-1 nezuro. Mongororo wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti Chicken in iyo ine vatambi vakaita saBrian Muza, Shepard Mhlanga, Brett Amidu, Moses Jackson, Melvin Water naClive Augusto yakasimba zvekutora mukombe mukuru uyu zvekare.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo muko.
Dynamos iyo yanga ichikwikwidza zvakasimba yasara nemapoints mana mushure mekudamburwa 1-0 neyadha muNational Sports Stadium nezuro. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu yaramba yakasonana neChicken In mushure mekurova Tenax 2-0 kwamutare. FC Platinum yave nemapoints makumi matatu nemanomwe, point imwe chete pasi peChicken In. Mimwe mitambo yanhasi yasiya Highlanders yarwa Black Rhinos 3-2, Triangle yaita Mangange 2-2 neBlawayo Chiefs. Asi nyaya kwese kwese ndeyekuti Caps United inopunyuka here nepayamira apa mitambo ichiita mishoma nemishoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.